Nandi Gavana Werere. Nandi Gavana Werere. Nandi Gavana Werere. Va osi vanonzwe nomba. Umba mbudzi yavo havabayi. Mombe yavo havabayi. Gwai ravo havabayi. Ngocheme chinamanenga. Mbondipe rusimbo rwangu. Chonde. Mbondipe uga yangu. Chonde.